Ini ndini Marvelous mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uze duza nasi china chikumi 29-2017. Vaimbove mutungamiri we Botswana vakuet Ketemule Masire vanoradzi kwa mu Botswana mutungamiri wenyika va Robert Mugabe vachiti varasikirwa neshamwari yavo yepamoyo yanga yasara mudunhu resadak. Mapurisa anokonzeresa tsaona yakuvadzisa vana vechikoro pakati peguta reHarare muchikairi achibva afa ipapo mushure mekunge mapurisa akanda masipaiki pakombi yanga yakatakura vana vechikoro ava. Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzozeya zvinoreva kunyuka kuri kuita vanhu vari kupinda musarudzo yemutungamiri wenyika. Muchirongwa cheWomen's Roundtable na 8 p.m. tiri kutarisa dambudziko riri kusangana nemadzimai anorarama neutachiwana hweHIV. Apo pane musangano mukuru uri kuitwa muWashington weHIV AIDS uye uchipindwawo nevanhu vakabva kuZimbabwe. Kana mchida kupinda mchirongwa ichi, kana ukutumira mashoko kustudio 7, shandisa I WhatsApp number zinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7, tiba tena 7 p.m. pa masaisa ya noti 909 a.m. ne 4930 kHz pa shortwave mazuwa ose. Musakanganwa kutifarira pa Facebook page redure VOA Shona. Kurudzira ya manesha umari kutiziti farire pa Facebook page yedu.